Manerak na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7
Tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anochengetedza nhengo dzeCCC nhatu dzinosanganisira vachamirira bato iri musarudzo dzeparamende vaClifford Sachiwayo vachinzi vanga vachiita musangano. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo dzegore rino yapfuura zvikamu makumi masere kubva muzana. Bato reCCC rotariswa kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro mangwana kugweru. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anonzi akachengetedza nhengo nhatu dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dzichinzi dziri kuita musangano. Varumauko emapurisa vanoti vaClifford Sachiwayo avari kukwikwidza musarudzo dzeparamende, maneja wavo pamwe nevari kuda kukwikwidza musakanzura muward 24. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mapurisa arambidza misangano minomwe yaive yakarongwa neCCC muchipinge South kutanga nhasi kusvika musi wechipiri achiti misangano iyi yakanga isiri kugutsa zvinodiwa nemutemo wemopa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi uye nguva yataenda pamhepo vaSachiwayo vanga vachiri mumaoko emapurisa. Asi vaudza Studio 7 vari mukamba yemapurisa kuti vangotorwa vachizvifambira zvavo uye vanga vasati vapomerwa mhosva kubva zvavatorwa kuma 11 dzemangwanani.
Tasimirwa kufamba, tachifamba tinopfuura mashopusi tichienda kukora tichienda nevakuru vemusangano kuno kuchipirisa tobva tasungwa. Mapurisa angangorani akapfeka zviraiti iye yatanga kumhanyira vanhu nga vachizvifambira vakabva vatorainira kanzena wa 24 akamenya manaja wamupa. So tikamugarzoke anzigumisi ID road order iri kubva kuchipindi town which is like 150 kilometers away. So I've been here since 11, I think 11 12 thereabout. Tikamugar
tinoona kuti mapurisa akanga akurambidzai kunge muchiungana kana kuita misangano yenyu. Izvi zvamaa muchiita tingati musangano wamaa muchiita here zvazvosisa kuti vakusungei?
Kufamba tatisifamba, hatina kungoita taura zvekuita musangano kana kutaura nevanhu. Taingofamba asi tinoziva kuti kutapira kuita CCC yavachamisa munhu akangoona kupenyerwa neyero anobva atofunga kutoti ndikambingo isimudzawo maoko. Asi hapana zvakawanda zvitaachichita zvekuti angofamba. Misangano takarambidzwa kuita taifanira kuita misangano kunonzi kwamashubhi. Mashubhi tiri kure zvakanyanya nechicheche chinochende pakuropoi rinova dhorobha redu kuno kuchipinge South. So tatisingatomboiti misangano dzedu dzakarambidzwa taiva tichitongofambawo tichida kurufu kana kuno umwe wedu akashayikirwa mberi uko
ne. Mune matanho amakatorwa here kupikisa kurambidzwa kwamakaitwa misangano ino? Tinonzwa kuti musingakwanisi kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa, mamagadzirisa here zvinhu izvozvo?
Hapana chakanzi hatinagadzisa chiitingagadzisa chinodiwa vamopa. Mopa vane vafuriza vanavo mabaro ese akagadzikiswa zvese zvinodiwa takaita pasine nguva yakarebesa zvinotenderwa pamutemo kuti tidzidzise ichozvo zvakaita. Hapana chisina kuzadzikiswa, zvese zvinhu zvakakwana. mafunzo ya skill wakabana kasabika nguwa ilipo sunabia kujizimu zivu mungu maparo macho anataura watauri wanatakisiro mbeware kupamisa nano shesha mechakanyo wapapo kakapani kisina mbiteka iti kutungu ramba chaki hii ni ofisa responsible for spending district.
Vanga vari nengo ya CCC vari zvakare munyora anona nezve diaspora vakilford sachiwayo vari parunare mukamba yemapurisa kuchecheche ne studio 7. The voice of America, VOA. Mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Commissioner Rodney Kiwa vaudza vatori venhau nhasi kuti commission yavo yadarika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% pagadziriro yayo yesarudzo dza 23 nyamavhuvhu gore rino. Commissioner Kiwa vati ZEC iri kukanganiswawo kufambisa basa zvakanaka nekuda kwenyaya dziri kumatare, asi vachiti vanotarisira kunge vapedza zvose zvinotarisirwa pachasvika zuva resarudzo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vanoti vanopokana nezvinotaurwa navakiwa.
Ndinopokana nezvataurwa neZEC kuti vaita zvikamu zvisere kubva muzana. Maonera angu ndokuti basa zhinji rakakosha harisati ratotangwa kuitwa. ZEC yakanonoka kuita zvayaifanirwa kuita panyaya yekugadzirira sarudzo dzemwedzi unouya uyo nyamavhuvhu musi wa23.
Zvii zvamunopokana nazvo imi pane zvamuri kutaura izvi?
ZEC yakaita chivande vande pasarudzo apa panyaya yokupa gwaro ravavhoti kuvanhu vakakwikwidza sarudzo. Iyezvo tatova nemavhiki anoda kusvika mana vanhu vanyoresa, asi magwaro acho ari kutopiwa izvozvi, gwaro ravavhoti havasati vapedza kupa nhano dzose dziri kukwikwidzwa. Saka vakatamba nenguva vachivanda vanhu pazvinhu zvakakosha. Iko zvino pane nyaya yokuti zvibudiswe pachena neZEC kuti nzvimbo dzichasharirwa dzichavhoterwa ndedzipi, dzakamira sei, nokuti izivo inofanira kuinda kuruzhinji urwo ruchashara ichiindavo kunhengo dzakanyoresa kuti dzigozivisa vatsigiri vadzo. Saka zvinhu zvakakosha zvikuru izvozvo kuti vanhu vazive pokundovhotera zvichitarisana nenharaunda tsva dzakanyorwa naiyo ZEC pachayo. Kuchine basa rakati kukumuka mberi ikokoko. Tine nyaya yekudhindwa kwamagwaro okuvhotera anonzi maballot papers. Kunenge kuchidwa kuti vose vanopinda munharaunda vange varipo vachiwirirana nezvinhu zvose zvinenge zvichiitiwa, uye zvigozozikanwa zvekuti ndivanaani vanenge vachibatira basa rakadai nemasomo anodiwa ose iwayo kuti zvizikanwe. Saka pachine basa rakakosha riri mberi chaizvo rakandemiri.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vati hurumende yavo inoda runyararo nekubatana apo iri kusimudzira nyika kuenda mberi. Vamunangagwa vanonzi nebazi rezvekuburiswa kwemashoko vataura mashoko aya pavabatana nevekereke Johann Marange Apostolic Church inotungamirwa namutumwa Nimrod kucherechedza Pasika kuSt Noah Shrine kwamafararikwa kuManicaland. Vamunangagwa vati sehurumende vakaunza chirongwa chepfumvudza kuitira kuti vanhu vazviriritire, vachiti kuti nyika ibudirire mhuri dzinofanirwa kuwana zvekudya zvakakwana, izvo zvakaita kuti vavake madhamu matunhu ose gumi emunyika. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino kumukobva kugweru mangwana. musangano mukuru uyu unonzi uchapinzwa nemutungamiri webato iri vanoson chamisa kuti tinzwe zvizhinji tabata munyora anona nezvekurongwa kwemisangano mutriple C vamos chibaya
Tichange tine musangano mukuru nemusuwe sondo. Nyika yose ichange kaungana kugweru uko kuchangu chiparurwa urongwa kukutoka rutsigiro na president wevanhu baba vachamisa. Saka tiri kuti mhuri yese Zimbabwe uyai tisangane kumukoba stadium kutanga nenguva dzemangwanani na 10 AM. Apo panenge pachiparurwa urongwa kukutoka rutsigiro na president wevanhu baba vachamisa.
Tinombonzwa bato renyu richichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano nemapurisa. Mapiwa mvumo here yekuti munge muchiita musangano mukuru wamangwana uyu?
Haiwa, ndingati hapana hapo matambudziko atinawo panyaya yekunge tichiita musangano wedu musvesondo. Takawana permission, takawana mvumo kubva kumapurisa. Ndingadazve kutora mukana uno kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva kuti gungano iri richaitika musi wa 16 July kumukoba stadium uri musi wesvondo ino yatakananga. Mapurisa akaziviswa uye mapurisa akatipa mvumo yekuti inge ichiita gungano iri. Saka ngatiuyei takasungunuka.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kunzwikwa nevana veZimbabwe zvichabuda kumusangano wenyu?
Ndinoti vanhu vese ngatiuyei neuwandu, ngatiuyei takarwa yero, tizopedzera nyota patsime, tizonzwa kuti president vedu baba vachamisa vakarongera chii mhuri yeZimbabwe, tichafamba sei senyika apo patinenge tisakarutsigiro, uye patinenge tapinda muhurumende ndezvipi zvitange zvichiitwa napurezidendi wevanhu baba vachamisa sevachaitira vanhu veZimbabwe avo vatambura kwenguva yakareba.
Avanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vamos chibaya vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu renotweni vakazvimirira vatemba muliswa vaparurawo urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nhasi kupakare paya kwakare kunotweni vachivimbisa ruzhinji rweZimbabwe zvavari kupa zvavanovimbisa kupa kana vakanga vasarudzwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mamirioni ezvizvarwa zveSudan haasi kukwanisa kuwana rubatsiro kuzvirwere zvinoda kutariswa nechimbi chimbi kana zvave nenguva yakareba nekuda kwekuti kurwisana uku kwasvitsa urongwa hweutano munyika iyi uhwo hwagara husina kumira zvakanaka pedyo nekuparara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Kate Chambati avo vanoita ivo mabasa ekusimudzira mamwe madzimai vachishanda nemadzimai pasi rose. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu, mungatiisanangururo here pamusoro pemabasa amuri kuita semudzimai imo muno muAmerica kuedza kusimudzira mamwe madzimai.
Ndikubatsira madzimai nekutaura navo nezvinhu zvokenyu wavo zvinenge zvichivanetsa. Zvese zvinenge vachinetsa kuedza marelationships avo kana kuti zvimwe zvinhu zvemabasa kana mabusiness kana zvimwe zvinhu zvavanenge vachida kuita. Ndeichitaura navo ndichivabatsira kuti vakwanise kuzvibatsira, kuti vakwanise kunge vaine simba rekuzvibatsira. Sometimes kana munhu anenge ane issue anotadza kana kuzvibatsira ega ende anenge asina munhu wekutaura naye.
Izvi muri kuzviitira kuti uyezve madzimai vanenge vari kuda kuti vapinde muchirongwa ichi vanoita sei?
Iye zvino ndirongoshedzwa nemadzimai vanenge vari vachiridzedza vari vega kana kuti vanenge vane mabato avo vanenge vachiita kuti uya uzotaura nesu, uya uzotaura nemadzimai edu. Inodaro iri haiti, inodaro iri kaconference or even just an occasion yavanhu vakamubisa vakangoungana madzimai vondipa topic yokuti nditaure pamusoro pezvayo ndoenda nonotaura saizvozvo. But ndakugadzira inonzi Kate Shambati Academy, pandichaisa zvinhu zvese zvandanga ndichimbotaura nemadzimai pamwe chete ipapo. Anenge ari makosi ekuti munhu anokwanisa kutobhadhara mari yake kupinda mukosi odzidza kunge akutoenda kuchikoro.
Vanenge vachida kunyatsoziva kuti zvii chaizvo zvamunodzidzisa, mungavatichi zvakakosha sei kuti munhukadzi awane rudzidzo rwakadai?
Ndikakupai little bit of background zvinoita kuti muzvinzwisise. Ini namai vangu vakaita chirikadzi vaine 38 years, vaine vana vokuchengeta. Saka pavakaita chirikadzi kudaro vakatanga manje kuzvidzidzisa zvinhu zvokushanda nemaoko kuti vakwanise kuchengeta vana. Saka nekuchengeta kwavaita vana kudaro so vakazokwanisa kunge vaita business ravo. Asi ndakavatarisa ndaiti women empowerment inofanira kunge ichidzidziswa kuti madzimai agokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo kana zvinhu zvinenge zvangoitika muupenyu zvavanenge vasina kutarisira. Vakasara vavega vanenge va maheads of households vanenge vakuchengeta vana vachiita zvese. Saka ndo background yacho kwayakatangira ikoko. Saka ndakatanga kutarisa kuti vakadzi vano education, vakadzi vanoda kudzidza zvebusiness, vakadzi vanoda kubatsirwa nenhamo dzavanenge vachisangana nadzo nevana vavo mudzimba dzavo nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana muupenyu.
Iye zvino tinoona kuti madzimai akawanda nyanya munyika yeZimbabwe vanowanikwa vachiremerwa vachiti tingazvigone sei zvekutanga mabhizimusi tisina mari. Munotii kune vanenge vachitaura kudai?
Saka mabhizimusi mazhinji haatange nemari, anotoshanda nezvinhu zvaunokwanisa kuita iwo muupenyu hwako. Dzimwe wakutoshanda nemaoko ako chaiwo. Semunhu anokwanisa kuruka haanide mari yokutanga bhizinesi, anongotanga nekuruka. Kana ari munhu anokwanisa kurukira mumwe munhu zvinhu, anokwanisa kuti ndipei inini ndikurukire. Kana anga majuzi kana chiwondipa iwo zvinhu zvako indongozokuchaja mari yokuruka, ndinotoona ari kutotangisa bhizinesi rake ende anenge achitoweza capital yake ipapo. Maskills anawo kudhara, ruzivo rwaainavo.
Totarisawo zvakare mataura imi kuti zvakakosha kuti madzimai vasimudzirane muupenyu, sei muchidaro?
Nekuti madzimai ane zvizhinji zvavanenge vachiziva ende tine simba rokushanda pamwe chete. Ende kana tine tichishanda pamwe chete kusoti vanhu vanokwanisa kunamata pamwe chete, zvinhu zvizhinji zvatinoita zvinoita kuti tibudirire. But kazhinji kacho kana tisina kunge tichibatsirana, mumwe nomumwe anenge ane zvake zvaanoziva akagara kumba kwake, uye akagara nezvake, asi tikaunza zvinhu zvese pamwe chete izvozvo tikaisa munenge kana murusero, tikati vasikana honei zviripo izvi. Saka kana pane chaunoda kutorawo kana pane chaunoda kudzidzawo uyo ari kuchiita anokudzidzisawo, tinokurumidza kusumuka tese. Pane kuti mumwe nomumwe achiite zvake arumba make akavhara dhoo rake, tinokwanisa kuenda mberi.
Asi zviri nyore here kuti madzimai vashande pamwe chete?
Hazvisi nyore. Saka kana ndichitaura nezvewomen empowerment, zviri kutanga nepfungwa dzemunhu, kuti pfungwa ndo dzinotanga kusanduka. Tisati taita zvimwe zvinhu zvese, mukadzi akatanga kufunga zvakasiyana nezvaanga achifunga mazuva ese nezvaanga achiziva. Tikachinja pafungwa ipapo chete ndo panotangira zvinhu zvese. Mindset ikangochinja, pfungwa dzedu dzikatanga kutarisana, kuti tichange kutarisana tichionana sevanhu vanokwanisa kushanda pamwe chete nokutodanana nokutoita zvinhu zvikuru pamwe chete. Izvozvo zvinhu zvinoisa zvauti tizoita zvimwe zviri kumberi, but zvinotanga nepfungwa dzedu. Saka ini ndana chita empowerment of women, ndotanga kusimbisa madzimai mupfungwa, mukufunga kuti vachinje maitiro mukufunga kwavo.
Vanenge vachida kuti vanzwe zvizere nezvamuri kuita izvi vanokubata ipapo?
Vanokwanisa kundibata panhamba yangu iyo 703888752, nekuti ndinoisa private coaching. Vanhu ndinotaura navo separate, pane vakawanda vanotoya kwandiri, vamwe vanenge vasitombori munyika muno, vamwe ndinotoita coaching iyoyo pamwe chitoita newhatsapp chaiyo, tichiita maaudio, tichiita sei zvese, tinenge tichidzidzisana. Vanokwanisa kuita izvozvo izvo. And website yangu inonzi katechambati.com, but iyi inenge chitori business ruri kuitawo zvimwe zvinhu zvakawanda wanda, and then ndokuibuilda that academy yandataura ndoya ndokuvaka Kate Shambati Academy.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheour lives, upenyu hwedu. Tiine hurukuro nemukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike pamusoro penjodzi dzinogona kukonzerwa nembaura munguva ino yekutonhora kana kuti yechando.
Waino yechando kunyanya-nyanya, tarizvino tiri kuona kuti kuri kutonhora zvakanyanyisa. Senyika gore negore, tinosangana nedambudziko rekurasikirwa neupenyu hwevanhu, avo vanenge vachishandisa mbaura mudzimba dzavo. Vamwe vacho ndo vanotopinda nembaura idzi mumba chaimo mukati, dzimwe nguva mawindow akavharwa, dzimwe nguva magonhi akavharwa. Izvo zvinokonzera kuti tinge tichirasikirwa nevanhu vakawanda, sezvo mbaura idzi dzichiburitsa mweya watingati une muchetura unonzi carbon monoxide, uyo unozokonzeresa kuti vanhu vange vachirasikirwa neupenyu.
Idzo mbaura dzamuri kuti dzine njodzi varusike dzinenge dzichishandisa marasha erudzi rupi? Ikoro here inobva kuhwange? Ihuni dzemusango here? Chii chinenge chichishandiswa chinozoita kuti chisvike pakuuraya vanhu kana vakanga vafema hutsu?
Tinoona kuti mbaura idzi dzinoshandisa zvakasiyana siyana. Vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa marasha, vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa huni chaidzo, vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa ndove mombe iya inenge yakaoma. Kozotiwo vamwe ndivo vanenge vachishandisawo zvekare magurinwa echibage aya, sezvo iri nguva yekukohwa yatatasana nawo inoyi. Saka zvese izvozvo zvine njodzi kana mbaura ichishandisirwa mumba.
Pari zvino pane vamati manzwa here varasikirwa neupenyu nekuda kwekushandisa mbaura zvisizvo?
Pari zvino hatisati tane atingati mastatistics ekuti tarasikirwa nevanhu vangani, asi tinoziva kuti gore negore senyika tinotorasikirwa nevanhu nekuda kwekushandiswa kwembaura idzodzi. Hongu tinoziziva kuti magetsi ave kudhura, vamwe havakwanisi kushandisa mahita aya emagetsi, vamwewo ndivo vanogona kunge vachitoda kutobika vari mumba vashandisa mbaura idzodzo, asi izvozvo zvine njodzi yakakurisisa. Saka tinenge tichiti ngatiregedzei kupinda nembaura mumba. Kana tafunga kushandisa mbaura, kungave kubika kana kudziya, ngatizviitirei tiri panze kwete kupinda mumba. Nekuda kwekuti mumba, sezvo kuri kutonhora kudai, vamwe kana nemahwindo anenge akatovharwa, izvo zvinokonzeresa njodzi yakakurisisa zvikuru. Nekuda kwekuti mweya watinenge tichifema uya unopedzisira waane muchetura wemweya uyo watinoti carbon monoxide, uyo unokonzeresa kurasikirwa kweupenyu kwevanhu vakawandisa zvikuru gore negore.
Inzira dzipi dzekuzvidzivisa nadzo dzamungakurudzira kuti vakateerera kana veruzhinji vange vachishandisa kunze kwekushandisa mbaura idzi?
Kunze kwekushandisa mbaura iyo yatiri kuti ine njodzi zvikuru kunyanya-nyanya ikashandisirwa mumba, tiri kuti kune dzimwe nzira dzatinokwanisa kushandisa kuti vanhu tidzirwe. Chekutanga ndingati ngatinge tichikurumidzawo kuvhara mahwindo kusati kwanyanyosviba zviya, kusati kwanyanyisa kutonhora. Vanhu ngatidzidzeiwo kupota tichitenga magumbeze, kunyanya-nyanya tisati tasvika munguva yechando apo magumbeze anenge asati anyanyisa kudhura. Vamwe vanoshandisa atinoti mawater bottles aya ekuti vanodziisa mvura voisa muzvibhodhoro, izvo zvinobatsirawo zvakare kuti munhu adzirwe. Asi chikuru ndechekuti vanhu ngatipoteiwo tichitenga magumbeze, ngatirareiwo takapfekawo zvinodziya kuitira kuti tiedze kuderedza kupindwa nechando zvakanyanyisa. Izvo zvine njodzi yekuti tinokwanisawo kuzobatawo maflu ariko, kana kuva nenjodzi yakanyanya yekuzosanganawo nemamwe maflu ane njodzi akaita sana COVID ivavava. Saka nguva yechando inguva yekuzvidzivirira. Ngatinwewo zvinodziya, kunyanya putugadzike inobatsirawo zvakanyanya. Kana maheu chaiwo ngatitange taadziisa, toanwawo achidziya. Zvinotibetsera kuti tikanwa zvinodziya mwiri yedu inowanawo kudziya, toderedza dambudziko rekupindwa nechando zvakanyanyisa.
Saka idzidziso ipi yamungasiyira vateereri pane ino nguva varusike?
Dzidziso huru yatida kupa kune veruzhinji ndeyekuti kana wafunga zvekushandisa mbaura, chishandisirai panze, nekuti panenge paine mweya wakawanda. Hapana njodzi yakanyanya pane kupinda nemhaura mumba. Ngatiregedzei zvamuchose kuti tinge tichipinda nembaura mumba, nekuda kwekuti dzimwe nguva tichaenda kunorara tokanganwa mbaura iyeyo sara ichipisa zvayo ichidziisa mumba, anga aiwa takutozonofira kuhope nekuda kwekuti tiri kusangana nematambudziko iwawo gore negore.
Manga makateerera kune mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, kunyanga hazvo FIFA yakadzosa Zimbabwe mumakondano enhabvu yepasi rose, vakawanda mumhuri yenhabvu vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa nyika isati yaita maroto ekubudirira kuenda kufinal ye-2026 World Cup. Izvo zvinotevera kuburiswa kwezvikwata zvemakwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Aimbove murairidzi weDynamo Floyd Chigove anoti chekutanga chikuru chinofarira kuitwa neZimbabwe kutsvaga murairidzi weMaurias nechimbi chimbi, asi nenguva shoma yasara murairidzi uyu anofarira kuve ari wemunyika.
Totora vesidika vari kutungamira platinum ana mapeza ana kandi supasua totora ana joined pana tikaiva chikwata chakadaro ichi kurisa msoro pamwe chete tinokwanisa kungodzishinga timu tikakwanisa kuenda mberi.
Chechipiri, manager weMaurias Ba Wellington Pandare vanoti panodiwa nguva yakati rebei yokuvaka chikwata chitsva mushure mekugara kwemakore Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika. Vanoti pari zvino Zimbabwe yave kufarira kuunganidza vatambi vemunyika vakati fararira pasi rese kuedza kuvaka chikwata chakasimba.
Chinhu chikuru chatirikutarisira ndechekunge tichikwanisa kugadzirisa timu nguva iripo.
Zimbabwe yakaiswa mugungano reGroup C iro rine Benin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Chikwata chimwe chete chinopedza chiri pamusoro mugungano iri ndicho chinoenda kumafinari eWorld Cup aya. Mutsigiri weDynamos vaBoswell Marimo vanoti paruda mitambo yakawanda yekuedzana masimba uyezve nezvikwata zvine mazita kuitira kugadzirira zvakasimba rwendo runorema urwu.
Takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe.
Mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vakataurira nyika kuti maWarriors achapihwa mari nehurumende kusangasira yemitambo yekuedzana masimba, asi nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokwanisa kukanganisika muWorld Cup umu kana ikatambira mitambo yayo yepamusha kunze kwenyika. Pari zvino Zimbabwe haina nhandare yekushandisa ichitevera kumiswa kweNational Sports Stadium nesangano reCAF. Izvo vaMashaya vanoti zvinofanira kugadziriswa.
Minista wedu wemunomo ngatakuvakumbirisawo vagadziriswe magiraundi edu ave akanaka, magiraundi edu ave anomechawo nemamagiraundi edzimwenyika.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare iyi ichange yagadziriswa zvakakwana makunda neWorld Cup asati atanga musi wa18 Mbudzi gore rino. FIFA yakadzora Zimbabwe nhabvu yepasi rese nemuvhuro wesvondo rapera mushure memakore maviri yadzingwa nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC mune zveutungamiri hwenhabvu. Zvichakadaro vatsigiri veDynamos vapinda mukuridza ngoma kuimba nekutamba apo chikwata chavo charova chicken in 2-0 mumutambo weCasolaga Premier Soccer League muBarberfield Stadium. Elton Chikona naEli Ilunga ndivo vakanda zvibodzwa zvapaDynamos kukunda uye kutora mapoints ese matatu akakosha. Mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa kusanganisira vatsigiri veHighlanders kunyange hazvo kwanga kuchitonhora zvekukwidza hamba mumuti. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuFC Platinum iyo ine mukombe uyu sezvo yarohwa pamusha 1-0 neYada mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Ngezi Platinum Stars 0 Simba Bora 1, Caps United 2 Green Fuel 0, ZPC Kariba 0 Shesham 0, Manika Diamonds 1 Cranbourne Bullets 0. Mangwana Shondro mitambo yakamira seizvi: Triangle versus Blue Chiefs Gibo, Black Rhinos versus Wange Bata, Herentals versus Highlanders Mandava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri mu Washington DC nchiti murari zvakanaka ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.
Soku isika disenda baku VOA.